manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 23 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavane vachida kuti dzibude. Hazvisi izvozvo zvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavane vasarudza ndiye anotsvigirwa nevanhu. Not necessarily my God.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rino urongwa hwekutsigira amai Grace Mugabe. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harione chiri muhwaro hwedzidzo utsva kana kuti new curriculum chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchikamu chedu chechitendero nasi chakupai hurukure yatakaita na Pastor Trevor Chimani vekereke ye The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe.
The Redeemed Christian Church of God ikereke yakatangwa mugore ra 1962 kuNigeria nevanonziwo Reverend Afungayone kunyange zvavo kunyange vakashaya muZimbabwe pari zvino tinoti masangano ari mugweta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia varamba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kana vakada kutora chigaro chemumiriri weHarare South. Izvo zvinotevera mashoko akabuda mubepanhau reNewsday ekuti mutungamiri wechikwata chevakarwa hondo ichi vaChristopher Mutsvangwa vakati nhengo dzavo dzinogona kubatsira amai Mugabe kutora chigaro ichi icho china vaShadrack Mashayamombe veZANU PF. Asi vaMahia vanoti kusvika chikwata chinonzi chiri kutsigira amai Mugabe cheG40 chaparadzwa muZANU PF, havaoni vachishanda navo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavane vachida kuti dzibude. Hazvisi izvozvo zvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavane vasarudza ndiye anotsvigirwa nevanhu. Not necessarily my God. Zvimwe zvinogona kutadza kutaurika ndezvekuti isusu tiri kuda kurega vachikangana ikoko nokukakazhana. Isu takatarisa tione kuti ari kuriga mumwe ndeupi, zvinotiitira nyore kuzopedzisa.
Ko imiwo vakarwa hondo yerusununguko, hapanawo here dzimwe nhengo dzenyu dzinodawo kupinda muzvigaro izvozvo pane kuti mumirire kuzotsigira vamwe vanenge vasarudzwa?
Yanga iri nyaya yedu yekuti isusu handisu tinofanira kutanga kutsvaga zvinzvimbo, asi ruzhinji rwevanhu. Tanga tisinganyanyi kuda isusu pachedu, asi tanga tichida kunyanya kunzwa vanhu kazhinji kuti ruzhinji rwevanhu rwati chii, nokuti gwara redu rine chekuita neruzhinji rwevanhu. Asi inini ndinoziva kuti nyaya yekuti vari kuda constitution iyoyo haisi yakataurwa zvekuti ndozvazvatove, asi kufungidzira kwevanhu kwavanoda ikoko.
Saka chakabuda chiri chokwadi kuti mai Mugabe vari kuda constituency iyoyo, imiwo sesangano revakarwa hondo makazvipira here kushanda navo muchivatsvagira rutsigiro?
Kwete kuvatsvagira, kuini ndogotsvagira mumwe rutsigiro, indi chitofanira kutodawo rumwe rutsigiro rwokuti ndiwatsvagawo rutsigiro ndirwowani. Hatisi vekutsvagira vanhu rutsigiro, isusu vanhu vanozvitsvagira rutsigiro ivo pachavo nezvavanoita.
Asi imi muna vatsigira here kana kuindoza?
No, isusu pachedu, as long as G40 iri menyu, zverudzi irworwo, hatitsigiri zvinhu zvinenge zvisina gwararo ruzhinji rwevanhu. Nekuti kubva pakatanga kupinda Jonathan Moyo mupolitics vachiita G40 yavo, hapana kuzowanikwa zororo pana ani nani anoita nyaya dzezvematongerwo enyika. Chatoda kutanga kuona ndechekuti G40 hapachina, then toziva kuti vanhu vasununguka kuita zvinhu zvavanoda. Kana G40 iri mhenyu, nesuwo hatirari.
Tiri kuona zvino muZANU PF muri kukanga zhana pamusoro penyaya yavakasuku here. Vamwe vari kuti ngavadzingwe mubato, vamwe vari kuti ngavabviswe pachigaro chekuve tete wemusangano kana political komiza. Imiwo sesangano revakarwa hondo muri kuona sei zvakaitika izvi?
Handiti inini munozviziva uya on record. Vanhu kutoti zvaakuitika izvika zvinoratidza the effectiveness yekambeni yedu yekujekesa kwedu kwatatichiita nyaya dzezvematongerwo enyika. Kuti kasukuera haakwani kuva chewe musangano kana kuti political komisa, haana macredentials acho, haafaniri. Saka vanhu ngavarege kuita sevari kushamiswa, nokuti ndisi takavaratidza kuti haakwanisi. Saka hatikwanisi kuti kana vaakuti havakwanisi isu toti anokwanisa. Aiwa, kasukurere akanonoka kuenda haifanira kunge anga aripo kubvira pekutanga, nokuti kasukurere ndiye akanga aripo kubva pakutanga penyaya yaimbonzi gamatoks iya. Saka tinozviziva zvese izvozvo, uye tinozviziva zvanga zviri matiri kuti anga agara ari iye ndiye ari kuda kuti anga achitonga nyika. Takazvitaura izvo kuti vari kubatsirana naJonathan kuita izvozvo.
Asi remangwana remusangano weZANU PF munoona rakamira papi tichiona kukanga zhana ikoko?
Kana kukanga zhana kuri kuitika ikoko kukabvisa maG40 ese, zvingabatsira bata iroro, bati zvikasabvisa kuparara.
Vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari paRunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harioni chiri muhwaro hwedzidzo hutsva kana kuti new curriculum yava kushandiswa muzvikoro chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vanoti hurumende yakaita zano ndoga pakuumba hwaro uhu isina kubvunzawo kana kunzwawo pfungwa dzemamwe mapoka kuti aisewo pfungwa dzavo imomo. Nemuvhuro pamabiko ekusvitsa makore makumi matatu nemanomwe, nyika yawana kuzvitonga kuzere akaitirwa vana vechidiki, vaMugabe vanonzi vakati vanotsigira hwaro hwedzidzo uhu uhwo hwave kutoshandiswa muzvikoro kunyange hazvo paine kunyunyuta kubva kumapoka akawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Mashoko mukuru akura kuti anongonzwa kuti nyuka reklamu, vazhinji vacho havazi kuti chiri kuitika chii. Nokuti handioni nyukarikulam ichikwanisa kuti itsigirike mukuru wenyika. Kuda vangatsigira zvimwe but kuti titsigire yese panotinetsewo. Plus even isisu hatisiri against curriculum but ri against approach iri kutorwa. Kuti panofanira kunge paita maconsultation amastakeholders particularly maimplementers, mateacher, maindustry nevakuru vakuru vezvedzidzo vanoziva kuti dzidzo inofamba sei, kwete kungoti munhu wese wongoti karikulamu yakanaka. Asi kana vaMugabe vachitsigira havo tingazoona sokuti ndosaka karikulamu ichistresa vana physical education nana mass display because kufonyora pfungwa dzavana vezvikoro.
Tinonzwawo kuti hurumende yave neurongwa hwekuti papinzwe basa varayiridzi vatsva vangadarika zviuru zvitatu kuti vange vachifambira pamwe nenyu karikulamu. Imi munotiwo?
Zvinozviziva kuti ndizvo. Tine mavakansi more than 20,000. Ministry tonzwa kuti inoda kuti ipidze 7,000. But chatinokahana nacho ndechekuti pane varipo even maticha zviri kunetsa kuti tine varayiridzi vangani. Mamwe mazuva anonzwa ministry tine 120, mumwe musi unonzwa kuti tine 130, mumwe muchichiti 135. Munotori nemaghost teachers anotorimwemo. Kaisiri kutoti 7,000 yavada kuemploya ichoma. Asi ngatitangei tabvisa maghost teachers. Tabvisa maghost teachers toemploya varayiridzi vakadzidzira basa chairo chairo, kwete kuti tive namarithi militias muzvikoro.
Ko nyaya iyo yangotekeshera iva zvou yekuti vanhu vanenge vaya kukwanisa kubhadhara zvikoro vachishandisa zvipfuwo, imiwo sesangano munoti?
iko ndo kupenga maskati jaiko nekurota maskati tandora unditaure ndezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yomboteresera kuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaiyo chaiyo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro tinoanza kuti divergen
mutungamiri weptuz vatakawafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinonzi rakawirirana navanamuzvina bhizimusi nevezvitoro kuti vaise mari dzavanenge vawana pazuva kumabhanga mukati memaawa makumi maviri nemana kana kuti zuva rimwe chete. Zvinonzi nebhanga guru iri vakawirirana nevezvitoro ava kuti vangopewo zvakare madhora makumi maviri chete kumunhu anenge atenga zvinhu achida kuzodzoserwa mari kana cashback. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti iri danho rakanaka chose sezvo richiita kuti vaya vanochengetera mari mumagaba mudzimba dzavo vaise mari muupfumi hwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvakanaka zvikuru sei kune vaya vanoita zvekuita hodzin yeke sazvinoita kuti mari inge ichikwanisa kutenderera muekonomi kuri kuti vakakwanisa kuteedza zvakanaka ichinhu chakanaka ichocho kuti mari inge ichikwanisa kutenderera asi chavanofanira kunge vachiita zvereserve bank kudzidzisawo vanhu nezvekukwanisa kushanda zvakanaka sezvinhu zvakaita samakadhi uye nekutiwo zvinhu zvakaitawo samazvin kadhi nekutorwa kwemari kaviri kaviri makadhi zvinge zvichiterera saka mabhenki anofanira kunge achikwanisawo kuti masystems avo anga achiimprova kuitira kuti vanhu vange vane vimbo nekushandisawo zvinhu zvakaitwa samakadhi vasada kuti vange vane kesi.
Asi iyo Reserve Bank ine nzira here dzainokwanisa kuzoona kuti vanhu vari kuteera mutemo uyu?
Inazvo nekuti vanhu ava vachinzi vatona zvikuru sei vane mazisa inokwanisa kuteerera kumaakaunti avo kuona kuti vari kukwinza mari dzakaita sei muakaunti pangava pazuva pangava pasi saka vanazvo nzira dzekuti kana vakada kudzishandisa vanokwanisa kutoteerera vachitoona kuti here pane tevedzo kwemutemo kuti
haisiyo mimwe mitemo here inonzi inotyisidzira vamwe kupinda munyika vachitanga mabhizimusi inenge yafanana naiyoyi vakuchera?
Handione uri mutemo unotyisidzira vamabhizimusi. Mutemo chaiwo chaiwo uri kunetsa ndevekuti kuvhurwa kwebhizimisi rachona ndo kunenge kuri kutonetsa kuti uzoredzisa kambani yako izotanga kushanda. Izvi zvekushandiswa kwemari kuisa mari mubhanga handione zvinganetsa munhu angada kuuya kuzoita interest munyika munomu kana kuri kuti mari dzacho dziri kushandiswa zvakanaka.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma makomborero haruzivishe vanova munyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma makomborero.
Tinotenda unhu kuvawo pachirongwa chenjena.
Mukoma makomborero, tiri kunzwa kuti sesangano revadzidzi makanyora imi tsamba kugurukota rinoona nezvidzidzo yepamusoro uye kudare reparamende muchitaura nezvenyaya yedzidzo kuti vana vangakwanise sei kuti vange vachidzidza zviri nyore. Mungajekese kuti zvii chaizvo zvamuri kurudzira kuti zviitwe?
Takatendera kumakoreji kutaura nemastudent saka takabatauya nezvinhu zvavaiti. Aiwa fizi tinoda kuti zvitange vadzidzisiwo, pane zvimwe zvatiri kubhadharisiwa zvisina zvazviri ku zvisina basa kana kuti mari yachona zvainoshandisiwa havasi kuona tsarukano yazvo. Zvakaita sechekutanga zvinhu zvakaita seattachment fees ndazvekuti vana vechikoro vanoita rimwe gore kana vaviri avanoenda kumakambani kuti vanoshanda vanodzidza zvemaoko mapractical lessons. So nguva iyoyo vanenge vasiri pachikoro kwa kure roska makure mai asi wanonzo padare fees zakafanana nedzimunhu ari kwatina ma lectures achanza ma facilities ese pachiko saka fees yaita sei vakati zvikuti inofangwa kuti dzikisiwe kana kuti isato bhadharwa zvatsotse sezvo isina zvainenge ichishanda kwegore rese vana vechikoro vanga vasiri pachikoro kwegore rese
inenge iri mari iyo yamunobhadhariswa
zvoenderana nechikoro kuuniversity of Zimbabwe inenge iri $800 pasemester saka pagore zvoreva kuti $1,600
zvii zvimwewo zvamuri kugunun'una nazvo
zvimwe zvatiri kugunun'una nazvo zvinhu zvamamwe malevis avanochaja akaita semedical aid yekuti ine ndagara ndine medical aid plan yekumba kwedu asi inonzi ndinomanikidzwa kundibhadhare imwe pano pachikoro ende mamedical aid achina tobhadhara hati pana patombo mashandisa sezvo tagara tine mamwe edu uye pane mamwe futi mafaini akaita samanet registration yekuti ndashayiwa mari yekuti ndikasire kuregista pandoziva kuti ndazowana mari ndinongana ndibhadhare $50 yefaini yekuti ndanonoka kuregista asi ndakaita ndanonoka kuregista yanga ri nyaya yekuti ndandashayiwa mari pekutanga zvimwe zvatiri kudimandawo zvatakanyorerawo kuministri nekupalamendi inyaya yekuti panofanwa kunge pane maeconomic climate sensitive payment plan yekuti ndikanzi kufanga kubhadhara $800 fees handifanirwi kuva ndichisungirwa kuti ndiibhadhare yese pamusi watinovhura vanofanga kuisawo zvidanho zvokuti pamwe sezvo simesa ine mwedzi 4 ndofanirwa kubhadharawo pamwe $200 pamwedzi $200 pamwedzi then nyaya takakumbira inga iri yekuti paitwe consultation yema stakeholders ese paya panogarwa mumakomiti ekukwidza fees kuti vanofanirwa kuconsulta pane nguva mastudents nevabereki kuti pavanokwidza fees ive inokwidzwa zvine zvikonzero pane kuti vanongomuka ringoti every semester mutemo wekuti vakwidze fees kune vana vazhinji kwazvo vane njero vane pfungwa dzakaronza asi vari kutadza kuatenda chikoro vanoda kuti mafees ari kudhura endi asi constitution section 75 inoti mwana wese anofanirwa kuwana access to education asi kuda kumafees ari kudhurawa vana vazhinji kubva 2011 42,000 mastudents vakaafectwa kudza kwavo either through kudifeya through dropping out of school through kutodzimba kuti nohamuna kubhadhara fees hamupinzi kudzidza panapa tiri kuti mekare kubva changuana independent or nguva even yemabhunu kwaiwanikwa free education vadzidzi vaiwanawo magrants even maministers government ministers chero mavice chancellors nemaprincipals nemalecturer yedu nevamwewo vari kumakambani vasiri mugovernment vari kumuprivate sector vakatombobhenefitawo from kudzidza mahara muno munyika yezimbabwe vachiwanawo magrants chaita tavana izvi inyaya yekuti hurumende yainzwisisa kuti vadzidzi havana zvavanazvo havana mamins of production havana kwekuwana mari
saka gurukota rezvedzidzo vamoyo neparamende pane ati apindura here patsamba dzamakavapa
iko zvino hapana ati apindura nekuti takaendisa day before zororo reeaster iri saka kuda pamwe vatiri kuona magwaro acho asi isusu tichange tichiitawo makambeini ekuti kana vasati vazviona isusu tichange tichiratidzirawo nguva nenguva kumakoleji nemayunivhesitis ese takatogadzirira kuti titodhimanda zvinhu izvi tiwane dzidzo pasai kwemwana wechikoro anonzi iwa udzidzi nekuti kumba kwenyu unotambura aa
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu
ya tinotenda zvikuru
manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano rezinasu vamakomborero haruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama vadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita napastor Trevor Chimani vekereke yethe Redeemed Christian Church of God Zimbabwe
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
Yesu simba rangu
simba rangu
makadiwa terere zvicharangu ndinoitwa pastor Trevor Chimani ndinoshanda ndiri kuRedeemed Christian Church of God inova chechi iri munyika zhinji dzepasi rino asi ndichibata ndiri muzimbabwe muHarare Within the Christian Church of God, ikereke yakatangwa mugore ra 1962 kuNigeria nevanonzi ivo Reverend Akindayone kunyange zvavo kunyange vakashaya. MuZimbabwe pari zvino tino masangano ari muguta reHarare kunyange mukufamba kwenguva ichazenge ichikudza kunyange masangano ayo munzvimbo dzose akatekeshera muZimbabwe.
Pastor Chimani, vazhinji vanotarisa kumakereke munguva dzekuoma kwezvinhu. Tichitarisawo kuti muZimbabwe zvinhu zvakaoma pari zvino. Zvii zviri kuitwawo nekereke yenyu kubatsira ivo vari kutamburaiwa?
Kereke iri kupfuurira mberi kunyange ichimira panzvimbo yayo yekuva simba kuruzhinji kunyange rwenyika, simba kunyange mutariro, simba kunyange mukupfuurira mberi takamirira pane zvakanaka zvakavimbiswa naMwari kuti zvinge zvichiitika. Tinoshanda kunyange nemasangano akasiyana zvikuru sei munharaunda dzatinoshanda tichishumira kunyange tiri madziri. Pari zvino tine nzvimbo inochengetwa kunge vana vanoshaya yatinobatsira pano neapo, zvingava zvekupfeka kunge nezvekudya zvatinenge taona kubva muruzhinji rwevanhu vatinoshanda navo. Tinounganidza zvatinounganidza, mushure mekudaro toenda kunge tonoko kunge zvakare nevakwegura kunenge zvikuru sei vanenge vachibva kune mukereke kunge vatinobatsira kunge nezvekudya kunge nezvekupfeka vatinge takwanisa kuunganidza panguva kunenge chero ipi zvayo.
Totarisawo kuti tiri kubva muzororo reEaster. Zvii zvamakabatawo munguva iyoyo?
Panguva yeEaster panguva kunenge yakanaka yekuti vanhu vaangarire kuti kune kunobviwa kunenge nekunoendwa. Easter inguva yekucherechedza basa rakaitwa kunge naJesu kusunungura vanhu kubva paupenyu hwakatarirwa kunenge kuparara vachienda kunge kuupenyu nyange une upenyu kunenge nokusingaperi. Saka itangawa nguva yekuti vanhu ngavarangarire, vanhu ngavazive kunge kwavanobva, kutiwo zvakare zvive kunyange mira rekuona kuti vasvika here kana kuti vava here panzvimbo yavanofanirwa kuva iri nekuda kuchikonzero chebasa rakaitirwa neshedu Jesu Kristu.
Nhasi mharidzo ipi yamungapawo kuvana veZimbabwe kana vose vakateerera pane ino nguva?
Ndingada kusiya kunenge mashoko kunge kurudziro zvikuru sei panguva yakadai ruzhinji kana kufanda veZimbabwe vakasiyasana nezvinhu zvizhinji zvakatikomberedza. Izvi randingada kusiya ishoko rinobva kubhuku ravaHebheru chapter 11 verse number 1. Ndikada kuverenga nekukasika verse iyoyo Bhaibheri yechirungu inotaura ichiti, now faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by physical sense. Tinova Bhaibheri reAmplified Version. Nyaya yandikada kutaura nayo inyaya yekutenda kunyange muna Mwari. Ndinoziva kuti vazhinji vanova nezvinhu zvavanotenda kunyange mazviro zvikuru sei mukutsvaka punyuso, mukutsvaka tariro, mukutsvaka simba kuitira zvimwe zvinhu zvose zvingadai zvichipiwa mukati moupenyu. Asi zvakakosha kuti vanhu titende kunyange muna Mwari, nekuti muna Mwari ndomunobva kunyange an assurance yekuti tariro yakanaka, ramangwana rakanaka, upenyu hwatinofuira ndokwaungakwanisa kunenge kubva. Zvimwe zvinhu zvingapendwa hazvo, vamwe vanhu vangapendwa hazvo, asi pedzezvo vanozotsvaka kunyange rutsigiro, vanozotsvaka kunge simba. Asi kana ari Mwari anomira kunyange ari mbune, kunyange zvakare unomira namashoko ake kuchimakabvisa kunyange nguva dzose. Ngatirangarire zvakare kuti nguva zvinhu nezvimwe zvose zvatingavimba nazvo zvinonotsvakawo kunyange simba kubva kune dzimwe nzvimbo. Asi kana ari Mwari, ndiMwari unozviitira mabasa ake kunyange akamira ari oga. Sezvataurwa neshoko raMwari, tikutenda kuona zvisipo kunyange sezviripo. Zvoreva izvo kuti vanhu, ramangwana ratiri kuda kuti ringe riripo ngatirionei kunenge riripo kunenge mukutenda Mwari. Mukupedzezvo unokwanisa kunenge dzirizadzikisa kunyange richivapo.
Vanenge vachida kuuya kukereke yeRedeemed Christian Church of God Zimbabwe vanokuwana ipapi, Pastor Chimani?
Muharare kune nzvimbo yedu yatinayo yatinonamatira nasezvizvi zvose atinoita pakona kakaguye naspit kanamba 93 kona kaguye naspit muguta reHarare. Tinotanga masevhisi edu ipapo nenguva dza8 misoso ndooga woga zvipedza kunyange nenguva dza half-past 11 mangwanana kareo.
Tinotenda zvikuru Pastor Trevor Chimani vekereke The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe vari parunare neStudio 7 vari muHarare.
Sabatika neva vengi isu takusiri kute topeza zuwa rose tiri momu teni chitamba maombo za endi na pithi aiwa aripo here anodao yemise uripo here unodao ayana aripo here anodao yemise
Kachangoburwa kachinzi kadeya deya kubva kuna Dr. Tawanda Benson chikomana chakambotipa kamwe kakanetsa kanonzi uncongarable kadeya deya sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira amai Grace Mugabe. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni chiri muhwaro hwedzidzo hutsva kana kuti new curriculum chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Manzwawo muchikamu chedu chechitendero hurukuro yatakaita naPastor Trevor Chimani vekereke yeThe Redeemed Christian Church of God. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichitimurira zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ndutungamiri Nkomo.